Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzeludza nasi gunyana 1 2017. Nyaya yehuori nemuchetura yonetsa mubato rezano PF zvokonzera kunetsana kwakanyanya pakati pevari kudivi remutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye vari kuchikwata chinonzi Generation 40. Mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe vanoramba kuti vaMnangagwa vakapowa muchetura. Amai Rita Makarau votaura nezvenyaya yegadziriro yesarudzo dzegore rinouya. Dare repamusoro-soro remuKenya rinoti sarudzo dzemutungamiri wenyika iyi dzakaitwa mwedzi wapera dzidzokororwe sezvo dzisina kuitwa zvakanaka. Munhau dzemitambo, Capes United yotatsurana neDynamo National Sports Stadium neSvondo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kudzokororwa kwesarudzo uye kuti zvii zvingadzidzwe neZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona, chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye tichange tiri kutaura nevaimbi nevanoita zvemitambo. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page redu, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like.